Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina mbudzi 10, 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vazonzi vabhadhare chibatiso che 300,000 iwo madhora emuno masororo emuno aya osiya pasipoti yavo kwaclub of sports nekuti vanozozviratidza kumapurisa echitungidza kuSt Mary's kamwe chete pasvomba.
Mumiriri wechitungwiza North mudare reparamende vaGodfrey Stole vebato reCitizens Coalition for Change vanopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Vaimbova mutungamiri weNigeria vaOlusegun Obasanjo vanoti kukundikana kweAfrican Union kutora matano pane vakapidigura hurumende yevaive mutungamiri wenyika mushakabvuva Robert Mugabe ndiko kwave kupa kuti mamwe mauto emuAfrica apidigure hurumende dzavo. Kopano chingadzidzwe here neZimbabwe pasarudzo dzakaitwa muAmerica. Tichakupai mafungiro ezvisara zveZimbabwe panyaya iyi. Indwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Takaenda kunokumbira kuti
imwe nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC yanga iri muusungwa vaGodfrey Sithole vanove mumiriri wechitungwiza North mudare reparamende vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nedare remagistrate nhasi masikati mushure mekunge vagara mutirongo kwemwedzi ingada kusvika mishanu. Rimwe remagweta ari kumirira vaStole panyaya iyi vaOliver Marwa vekambani yemagweta yeTabana and Marwa Legal Practitioners vanoti mutongi wedare vamarehwa nazvo gofa vatara kuti vaStole vabvise mari yechibatiso inoita madhora emunyika zviuru mazana matatu kana kuti 300,000 Zimbabwe dollars pamusoro pekuzviratidza kumapurisa kamwe chete pasvondo. Mimwe mitemo yavatarirwa vanzi vasakanganise vafakazi uye kuti vape mumaoko edare gwaro ravo rekufambisa kana kuti passport. Vamarwa vanoti vaStole vari kupomerwa mhosva yekukonzeresa mhirizhonga vanotarisirwa kudzoka zvakare kudare nechipiri chinouya musi wa15. Mumwewo vakasungwa navo vanove mumiriri weZengeza West uye vari mutevedzeri wasachigaro webato reCCC vaJob Scala vamirawo pamberi pedare nhasi pamhosva yavari kupomerwa yekuda kupesvedzera mhirizhonga yakaitika musi wa31 Chikunguru 2020 vakanzi vadzoke zvakare kudare musi wa17 mwedzi uno. VaStole navaScala vakasungwa pamwe chete nedzimwe nhengo dzeCCC 14 musi wa14 Chikunguru vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga mushure mekuwanikwa kwemutumbi wenhengo yebato ravo muzvaremo Blessing Ali avakapondwa. Vasungwa ava vakachengetedzwa kujeri guru rechikurubhi kunyange hazvo vasati vawanikwa vaine mhosva. Ngatinzwei hurukuro yataita navamarwa pamusoro penyaya iyi.
Takaenda kunokumbira kuti vaStole vawane mukana iwoyo kuti vabhadhare bhero. Takazviita nezuro izvozvo mushure mekunge taverenga humbo hwemapurisa kuti kuzoshandiswa kuzuva ravo rekupfungwa yatinoti trial. Taverenga humbo ihwohwo takaona kuti zvange zvakaisirwa vaStole navaScala parimandi zvichitaurwa nemapurisa zvaityisa zvikuru zvichibudisa mhosva inoita seinotyisa. But humbo hwacho hwakatakazoona hwavari kuda kushandisa takaona kukoti izvozvo tichitaurira dare kuti even vakashandisa humbo hwavanahwo hakana kuparana kuti vaStole vaizobatwa nemhosva. Zvanga vanzi vakapara zvavakaisirwa parimandi muna June wegore. Saka dare rakaungana nesu.
Saka ma conditiona
wazonzi vabhadhare chibatiso che300,000 iwo madhora emuno masoro emuno aya osiya pasipoti yavo kwaclub of courts nekuti vanozozviratidza kumapurisa echitungidza kust marys kamwe chete pasvondo.
Imi semagweta awo matambira sei iyo maconditions apiwa kana zvatarwa izvi?
Maconditions apiwa tinoti anoenderana nemutemo webail kana kuti mutemo wezvibatiso. Semaonero edu haasiri maconditions anonyanyotyisa sereki kana kushamisira, maconditions anongoenderanawo nemacircumstances kana kuti nechimiro chavasitore pane zveupfumi nezvebasa ravo.
Saka vatokwanisa here kunge vachibhadhara mari iyoyo yechibatiso zvekuti vangadai vaakunze?
Vatobhadhara mari iyo asi kubuda kwavo hatisati tati vabuda, nekuti vanhu vezimbabwe prison and correctional services vanewo maverifications avanozoita nemapepa achabva kukoti kwabhadharwa bill vogona kuzovabudisa. Asi kutaura kuno tiri kufara kuti pane chisungo chedare chekuti vabude. Saka tiri kutarisira kuti nhasi manheru kuma7 vanenge vaane mhuri yavo, vanenge va free person.
Vanga vari gweta rava Godfrey Stole vaOliver Marwa vekambani yemagweta yeTavana and Marwa Legal Practitioners vari parunare muHarare neStudio 7. Vamwe varimi veminda mirefu iri munzvimbo yeMuguza kumateveloland north ndevamwe vevarimi vakarima gorosi zvine mutsindo, asi gohwo ravo rinogona kukanganiswa nekunaya kwemvura. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vanobo Hlongwane ndomumwe wevarimi 24 vanoenhengo dzeRedwood Irrigation Scheme iri muminda mirefu yemunzvimbo yeUmguza mudunhu reMateveloland North. VaHlongwane vanoti vari kufara nekuti gohwo ravo regore rino regorosi rinorimwa munguva yechando rakakura kupfuura mamwe makore ose kubvira zvavakatanga kurima munzvimbo iyi mugore ra2004. Vanoti izvi zviri kuitika nekuda kwerubatsiro rwavakawana kubva kuhurumende kuti vakwanise kuwana center pivot iyo inodiridzira panzvimbo yakakura uye ichidiridzira zviri nani kupfuura kudiridzira kwemhando yeoverhead irrigation.
Tatichishanda asi gohwo redu rainge risingaiti zvakanaka, asi kutevera chirongwa chehurumende vakatibatsira nekutipa center pivot yamuriona iyi. Takarima mahectares anokwana 17.4, tachitarisira kuti charima 30 hectares. Takakanganiswa nezvimwe hatina kuzoirima yese, asi gohwo rinoi tiri kutarisira kuti gohwo redu ringangosimukira zvikuru, because pari zvino semaonero angu tiri kutarisira kuti tingangowana matans angasvika 80 kana kuti kufuura ipapo.
Vamutokozi Zilunga, murongi wemabasa muchikwata cheRedwood Irrigation Scheme, vatsinhirawo mashoko aya, asi vanoti vakanonoka kuwana combine harvester yekukohwesa, izvo zvavanoti zviri kuvhiringidza gohwo ravo.
The rains have affected us already because it has rained.
Mvura yativhiringidzira gohwo redu sezvo kwatotanga kunaya. Gorosi redu rinopedzisira rave neunyoro, izvo zvinoreva kuti tinenge tave kufanira kumboriomesa tisati taendesa kuGMD. Taitarisira kuwana combine harvester mumasvondo maviri apfuura asi hatina kukwanisa. Takaedza kuada tikaenda futi kuAFC asi takazowana iyi yatatanga kukohwa nayo nhasi.
Amai Audrey Ncube, murimisi anoshanda nevarimi veRedwood Irrigation Scheme, vachivabatsira nekuvapa dzidziso yakasiyana-siyana, vanoti rimwe rematambudziko makuru akatarisana nevarimi ava inyaya yekushomeka kwemvura.
Sile problemu yamanzi yiko lanamhla siloku sikhuluma ngokuti iwiti leisilayo kathesi.
Dambudziko guru nderekushomeka kwemvura. Izvi ndizvo zvinoita kuti tikwanise kurima gorosi chete tichitadza kurima zvirimwa zvakawanda panguva imwe chete. Zvinoda kuti pave nezvimwe zvibhorani kuti tikwanise kudiridzira nzvimbo yose inokwanisa kurima. Nzvimbo ino yakakura asi tinotadza kurima yose nekuda kwekuti mvura ishoma.
Nyika iri kutarisira kuwana matani zviuru 300,000 kana kuti 380,000 tons ako kanoveke kutanga kuti nyika iite gohwo rakadai regorosi. Varimi veRedwood ndevamwe vevarimi vakashanda kuti gohwo iri riwanikwe. Varimi ava vanorimawo zvimwe zvirimwa zvinosanganisira muriwo, madomasi, hanyanisi negarlic. Kunze kwekuvawanisa raramo ivo pachavo, varimi ava vanobatsirawo vamwe vagari vemunharaunda nekuvawanisa mabasa. Ndaka mirira Studio 7 kuMuguza kuMatabele North, ndini kudzanai Msengi.
Apo mazuva ekuenda kusarudzo dzegore rinouya ari kuramba achiswedera, nyaya dzemhirizhonga yezvematongerwo enyika zvikuru yakanangana nenhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC dzinonzi dziri kuramba dzichikwira zuva nezuva. Svondo rino vanofungidzirwa kuti ndevechidiki veZANU-PF vanonzi vakaedza kukanganisa musangano webato reCCC nevatori venhau. Uye vechidiki ava vanonzi vakabvutawo zvaishandiswa nebato iri mukuzvishambadza pamusangano wavakaita kuMedia Center muHarare. Mumatunhu akawanda ekumaruwa, bato riri kutonga reZANU-PF rinonzi riri kushandisawo mbeu nechikafu zviri kugoverwa nehurumende sechombo chekurovesa nacho vanopikisa kuburikidza nekuvanyima mbeu nechikafu zvinofanirwa kunge zvichigoverwa pachena. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vave kuona sekunge Zimbabwe isiri kudzidzawo kubva kunyika dzakaita seAmerica iyo ichangobva kuita sarudzo dzemidterm dzisina mhirizhonga, vachiti vanoona sekuti sarudzo dzegore rinouya dzichakanganiswa nemhirizhonga yavanoti yakasika kutanga. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nhengo yeCitizens Coalition for Change vari mumiriri wembizo mudare reparamende vaSettlement Chikwinya pamwe navaAlex Gakanje vanove nhengo yevechidiki yeZANU-PF. Tatanga nekubvunza vaChikwinya kuti vanoti kudii nekukwira kuri kuramba kuchiita mhirizhonga yezvematongerwo enyika.
Tinayo mudariro iyi nyaya yemhirizhonga nguva dzino dzesarudzo. Inyaya inosuwisa nekuti akasike kutanga. Zimbabwe tava mune inonzi cycle of violence during election time. Mukatarisa mareports ese ema-election observers kubva 2000, 2002, 2005, 2008, 2013, 2018, ma-election observers ose kusanganisira netsadhan vanotori mune gwaro ravanoteura kuti maelection emuzimbabwe anowanikwa aine mhirizhonga mukati. Zvinova zvoita kuti maelections edu asaburitsa alegitimate results. ZANU-PF ikasvika panguva dzesarudzo inoemploya maviolent tactics and tendencies nekuti haina imwe nyaya yekuudza vanhu. Ndiyo ruling party kuti vaudze vanhu takagona chakati nechakati nechakati, hapana. Saka vanoda kuvhundutsira vanhu vovambunyikidza kuti vanhu vagovhota mukutya. Toramba tiri mucycle of disputed elections zvoita kuti ikonomi yedu isafamba zvakanaka.
Vagakanje, mazwa mashoko ataurwa navaChikwinya hanzi tangogara tiine nhaka imwe chete yemusaridzirwa iri nhaka yekuti nguva yese yesarudzo pane paine mhirizhonga. Mhirizhonga iyoyo ichinongedzwa kunzi inokonzerwa neZANU-PF. Pindai tinzwa.
Ndinonzwisisa kwazvo tsika nematauriro anoitwa neopposition gore negore patinotarisana nesarudzo. Sevanhu vanoziva kuti havasi vakakunda musarudzo vanototi vasimuke nenyaya dzavanozoshandisa kutaurira vanovapa mari kuti takundwa musarudzo nekuti taitika mhirizhonga. Ivo vachipinya kana vachiti mukwekwe makaita mhirizhonga sezvavataura, ende vachiti ZANU-PF inoshandisa mhirizhonga kuina maelection. Saka vanhu vacho vemukwekwe vakarohwa havatyi here nekuti vakazongovhotera CCC? Pavari kuti kurova kwacho kwakaitika hakuna zvakwakashanda here kana chiri chokwadi kuti ZANU-PF inohwina nemhirizhonga? Hatiteererei papo chete. ZANU-PF chemusangano dai kwainzi tinohwina nemhirizhonga, taienderei kunokambeni? Taitengerei motokari dzekukambeni? Taizopirei vachibiki vedu madzimai nemahovhekezi motokari dzekuti musangano uitirwe basa kana dzizotoshandisa mhirizhonga? Uyezve vachipinyava nechokwadi chaicho kuti ZANU-PF semusangano senyika ikanzi yakuita mhirizhonga neTriple C pamapato 128 ari muZimbabwe, Triple C yoga iri 1 ndo inobva yatirikuitirwa mhirizhonga. Ko mamwe mapato ese aya seasi kubvotaro kuri kuitwa mhirizhonga?
VaChikwinya, mubvunzo uyu.
Regai nditange nepanyaya dzemota. ZANU-PF inoziva kuti maviolent tools avo anofanira kuva mobile. So tikadzokera pakabiyuni vakadeploya 21 vehicles, kwete dzakashandiswa nevanhu vemukabiyuni asi dzakashandiswa nevanhu vakabva Kadoma, Masvingo, Gweru nekuti dzaka dzakatonyorwa ndo dzakauya dzikarova vanhu vemukabiyuni. So inokaita mafuta ekuti machinari yavo yeviolence ive mobile ifambe from constituency to constituency. Kumatopo kwakarohwa MP akavhunika maoko nemotokari dzimwe chete. Saka ndinoshandisiwa navagakanji kana vachidada nekutengwa kwemotokari dzinoshandiswa paviolence. So point yangu ndeyekuti vari kuti kune 128 opposition. ZANU inoziva kuti the real opposition iti Nelson Chamisa and the Citizens Coalition for Change. Dola hiyo nirova.
Vagaka njese Zanu PF, ndi hapi matana amuri kuitu weku shiche, ndorani kutaka akasike kutanga Zanu PF chipomiru wa nyadze milijonga, asimuchiramba. Zizu amuri kuita kupari zira nyika kutistaka chena.
Kutanga ndi kutu watu kunyanga, wandi sananguri kutu Chamisa pa iti, I will make this country and governable, I really. Ye pa iti, kana kutasa wene election, kia chibi sana, stritimo watu teka yele, dae watu teka redi, kwa iti pa mwaru kurewa demonstration. Na watu angi wandi kimbire botano, redi wa kutanga se Zanu PF, kuchaga minduro. Nikuti Chamisa I really, baaka taora na sedi mba irari.
Wachikwenya, tinaona kuti muno mu America maa mchitikuwa sarizo, atina kumbonzgonya, zemirishonga, zvizvi zvinotadzisa Zimbabwe kuti ingotedzerawo zvinhu zvakadaro zviri nyore zvokuti vanhu vanogarisana vakanga vavhota zvatopfuura.
Regai nditange nemubvunzo wamukoma Gakani nokuti Chamisa aerevei. Chamisa is the voice of citizens. So Chamisa aireva kuti economy icharamba kushanda kana ini nezanu PF makabirira sarudzo. Ndo zviri kuitika nhasi. Toende pamubvunzo wenyu vamukoma Jonga. Zanu PF haizivi chinonzi sarudzo nekuti inoramba iri mu liberation war mode.
Va Gakanje pindurai zvinotadziswa sei kuti munyika mungoitwa sarudzo dzakachena?
Ichiwo sarudzo dzedu dzakachena ndosaka muchiona kuti United Nations AU sabati yese vanotaura kuti president weZimbabwe ndiyamunangadza maelections akapera.
Vanga vari nhengo yezanu PF yevechidiki va Alex Gakanje vari parunare muHarare. Manzwa kubva kunhengo yeCitizens Coalition for Change vari mumiriri wembizo muparamende vasettlement Chikwinya. Vaviri ava vanga vari muhurukuru yanga ichikokerwa neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bazi rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeBrazil raburitsa gwaro richiti pane zvimwe zvinhu zvisina kufambiswa zvakanaka musarudzo dzakakundwa mutungamiri wenyika iyi vaJair Bolsonaro musi wa30 Gumiguru nemutungamiri webato rinopikisa vaLuiz Inácio Lula da Silva. Vatsigiri vavaBolsonaro vari kuratidzira kumakamba emauto vachikurudzira kuti apindire kuti vaBolsonaro varambe vachitungamira. VaLula da Silva vari kutarisira kutoreswa mhiko musi wa1 ndira. Kunyangwe gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika vaPaulo Nogueira vari kuti sarudzo dzinogona kunge dzakabirirwa, hapana umbowo hwakati swikiti hwavari kupa. Mukuru wemauto muAmerica General Mark Miley vanoti mauto emuRussia zviuru zana kana kuti 100,000 vakafa kana kuti vakakuvara muhondo neUkraine. Vatiwo Ukraine inogona kunge yarasikirwa neuwandu humwe chete hwemauto. Nepfenyuro yeReuters inoti haisati yanzwa divi reRussia panyaya iyi. VaMaili vakataura mashoko aya kuNew York vakakurudzira runyararo kuti vanhu vasarambe vachifa.
Hongu mudunhu rinore Africa tine vaimbova vatungamiriri venyika nehurumende vakawanda kwazvo uye vakasiya basa nenzira dzakasiyana siyana ende mukusiya basa kwavakaita tinotondera nekuvacherechedza nokuvapa ruremekedzo rwavo rwakazara sevatungamiriri vana vevhu vakatungamirira matunhu edu eAfrica kusanganisira naivo vaObasanjo vaimbova mutungamiriri wekuNigeria. Tinovaremekedza kwazvo kunyangwe zvavo vachionekwa kuti mafambiro avo haana ruremekedzo kunyangwe kune vanovakudza. Maitiro avo haana nyadzi kune yavo vanovanyarawo somunhu mukuru. Zvinhu zvatinenge tisingatarisiri asi ndizvo zvatiri kuona. Zvinotitaridzawo zvekare kuti vaObasanjo zvichida pamwe havana kuwana mukana wakakwana wekuti vaudzwe kana kuti vaoneswe.
Kuoneswa kuti vadii chaizvo apa vamugwari mungatsanangura?
Kuti basa rakafamba mugore ra2017 rakafamba sei. Uye nyika yedu ine rusununguko nerunyararo nekushanda kuri kuita vanhu vedu nevatungamiriri vedu takanangana nebudiriro. Saka mashoko avo avanotaurayo hatizivi kuti vanomawana kupi uye anovabatsirei. Asi tinovimba kuti hazvisi zvinhu zvinoshamisa pazera ravo zvinowanikwa pamwe zvichida munhu unenge achingeoita hanganwa dzakasiyana siyana. Tinoziva kuti ndo zvinoitika asi chavangangoda zvavo kuziva ndechekuti hurumende yemuZimbabwe ndeyevana vemuZimbabwe nenyika yedu, uye hurumende iyoyo yakagadzwa zviri pamutemo kukaitwa sarudzo muna 2018 utungamiri hwedu hukakunda musarudzo idzodzo. Kunyangwe zvazvo vava Basanjo vachizikanwa zvekare kuti mugore ra2003 ndivo vanovangu vatungamiri wenyika vakasorwa kwazvo mushure mekunge vaparticipata kana kuti vatora danho rekuti Zimbabwe izosvika pakubuda mucommonwealth.
Zvii zvavakaita apa vamugwadi zvakapa kuti muti ndivo vakakonzera kuti Zimbabwe idzingwe?
Vachinge varambidza musangano waiitwa wematungamiri vehurumende waiitwa kuAbuja.
Tina urombo vateereri, iyo yanga iri nyaya yamuri kunzwa machibva kumashoko kumukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi vari parunhare muHarare naBlessing Zulu vachitaura pamusoro pemashoko ataurwa nevaimbi vemutungamiri wenyika yeNigeria vaOlusegun Obasanjo avo vari kushora nyika dzemuAfrica nekusatorera Zimbabwe matanho akasimba muna 2017 apo mauto akapidigura hurumende yamushakabvuva Robert Mugabe. Vachiti izvi zvave kupa kuti dzimwe nyika dzemuAfrica dzitevedzere zvakaitika muZimbabwe. Vaobasanjo vanga vachitaura pamberi pedare repan African Parliament muJohannesburg vakati vakatombotaura muna 1999 kuti nyika dzine vatungamiri vakauya nepfuti dzimiswe kuva nhengo dzeAfrican Union, asi hapana akavateerera. Vati zvaitaurwa nemauto emuZimbabwe zvekuti vainge vasiri kupirigura hurumende hazvina nematuro ose, vakatiwo vatungamiri havafaniri kuwandudza mabumbiro emitemo kuti vatonge kusvika madhonge amera nyanga. Tanzwawo zvakare, taakunzwawo kuhurukuro yanga ichiitwa zvakare naBlessing Zulu Studio 7 nenyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya vachipindurawo panyaya iyi.
Zviri kutaurwa navaObasanjo zvinhu zvakakosha, asi kuti zvibatsire utongi hwejekerere muAfrica, the Southern African Development Community nemaleaders ayo, the African Union nemaleaders ayo, vanofanira kutora zviga zvakasimba pavanoona panoitwa zvinhu zvakaita sezvizvo, kuitira kuti zvinhu izvizvo zvisakanganisa utongo hwejekerere kautongo wevanhu woruzhinji.
Munorevei apa Dr. Ruhanya, mungatsanangura?
Izvezvi Zimbabwe iri kuenda kumaelection. Munyika muno tinotoona muri kuitwa violent activities pamabyelection akadarika, kana kuti opposition ichiita misangano yayo, vatungamiri neleadership yechidiki yezano vanotoenda vachindodzingirira vanhu. Tinoona kuti MDC yakatopwanywa, MDC Alliance yaisisiko, state yakapindira ikapana munzora chinhu chevanhu, asi vanhu vakavaramba, mabyelections akauya havana kana chavakatora. So SADC haifaniri kuita a toothless bulldog. Izvezvi mukatarira the way the Zimbabwe Election Commission yainorana sarudzo, unotoona kuti pane chinangwa chokuda kumbunyikidza vanhu, chinangwa chokuda kudiridzira.
Ko sei muchidaro? Nekuti zeki iri kutika haina divi rainorerekera.
Voters roll haitombozikani. Vanoti inofanha kuti itengwe nemutengo wokumusorosoro, asi tinoziva kuti ZANU-PF haitengeserwi. ZANU-PF ndiye inorwana zeki, ZANU-PF ndiye ine voters roll, ZANU-PF ndiye inoita zvese. So kutaura kwavo Basanjo kunoda kutsigirwa nezviga zvinoiswa neSADC, nyika dzomuSouthern Africa Development Community nenyika dzomuAfrican Union, kuti dzitore matanho akasimba.
Kuti kudii apa chaizvo? Mungatsanangure varwanyi?
Kuti nyika yega yega inenge yashandisa mauto kuchinja hurumende inotemerwa zvirango zvakasimba, kuitira kuti vana venyika idzidzo vakwanise kusarudza vatungamiri vavo pajekerere, pasina anombunyikidzwa, mauto asingapindiri.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachitungamira sangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Tochimbotarisa nhau dzemitambo. Zvikwata zvemuAfrica zvarasa tsika yekutora varayiridzi vemhiri kwemakungwa kuenda navo kumakundano eWorld Cup. Takatarisana neiyo iri kuitirwa kuKatar gore rino. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Cameroon, Ghana, Morocco, Senegal neTunisia dzichange dzine vararidzi vemunyika madzo apo dziri kukweshana nezvimwe zvikwata zvine mukurumbira pasi rese. Izvi zvasiyana nemazuva achangopfuura apo zvikwata zvemuAfrica zvaiburitsa mari yakawanda kutora vararidzi vemhiri kwemakungwa, vamwe vacho vaizokundikana kumakwikwi aya. Gore rino zvikwata izvi zvarasaka tsika aka Cameroon iri kuenda naRigobert Song, Senegal iri kuenda naAlilou Cisse, Morocco ina Wallace Ragragu, Ghana ina Otto Addo, Tunisia ina Jaleo Kadri, vese vanobva munyika idzi. Addo wema Black Stars akaberekerwa hake kuGermany, asi vabereki vake vari zvizvarwa zvekuGhana, uye ari mumwe vevarairidzi vechikwata cheBorussia Dortmund, icho chiri kumupa nguva yekuenda kuGhana kuWorld Cup. Mutevedzeri wemurairidzi weCapes United, Fungai Tostao Kwashi, anoti nyika dzemuAfrica dzave kukudza nekuremekedza varairidzi vadzo. Anowedzera iye kuti vararidzi ava vane ruzivo rwakaenzana kana kudarika vari mhiri kwemakungwa.
Zvinhu zvakanaka Stereki for development yema African coaches. Zvinhu zvinodadisa zvekuti izvo zvinorakidza kuti mucontinent medu meAfrica mukushandwa, and macoaches edu ari kudzidza ende ari kugrowa, because wakaona uchikwanisa kuqualifyza team kuenda kuWorld Cup unenge uchita basa rakanaka.
Aimburaridza Dynamos neZimbabwe Under 17 Lloyd Sugobe anoti zviri kuitika izvi zvinomupa manyukunyuku nekuti iye agara ane chivimbo nevarairidzi vemuAfrica. Chaurai Manguyo uyo anorairidza Harare City anoti ichi chidzidzo kuvatungamiri venhabvu muZimbabwe kuti vanofanira kutarisa vararidzi vemunyika pakusaridza murairidzi wechikwata chenyika chemaWarriors, nekuti ndivo vanoziva vatambi vemo.
Zvinoita kuti chero vatungamiri vedu vaonewo kuti varairidzi vemunyika vanenge vane ruzivo rwakanyanya pamusoro pevatambi vanogona kunovamirira makwikwi akaita seiwawa.
Mukuru weZifa vaGift Banda vanoti ivo pachavo vanoda murairidzi wemuno, asi komiti yeZifa ndiyo ichava ne rekupedzisira kana nguva yacho yasvika.
Tinenge tichida murairidzi wemuno because ndivo vanhu vatofanira kuti tivape mukana kuti varatidze kuti navo vanogona.
Pari zvino Zimbabwe haina murairidzi mushure mekunge yambomiswa kutamba nhabvu neFIFA nekuramba kudzora pabasa vaFelton Kamambo, mutungamiri weZifa akadzingwa basa neSports and Recreation Commission. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Zvichakadaro, murairidzi wechikwata cheCameroon Rigobert Song adoma chikwata chichamirira nyika iyi kumakwikwi eWorld Cup kuKatar. Vadomwa vanosanganisira Brian Meumo akambotambira zvikwata zveyo chidiki zveFrance. Meumo anotambira Brentford kuBritain. Vincent Abubakar ndiye anenge ari kapteni wechikwata ichi, asi mutambi wekumashure Michael Ngadeu Ngaji asiyiwa zvashamisa vakawanda. Chikwata ichi chine vatambi vanotambira muCameroon vaviri chete vanoti Saibu Maru naJerome Ngom. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable na 8pm nhasi, apo tiri kutarisa nyaya yesarudzo yemuAmerica zvikuru pamadzimai akakwikwidza. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mumiriri wechitungwiza West mudare reparamende, ndinodzokorora, mumiriri wechitungwiza North mudare reparamende vaGodfrey Sithole vebato reCCC vanopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Ndokusiyamina Gaino Gumede Saidi.
soku isikati sendaba kuvi.